This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 21, 2014. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Vanhu gumi nevaviri vanofa mutsaona yakaitika munhandare yembizo nezuro manheru. Studio 7 ichakuudzai zviri kuitika. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvotambira nemufaro danho riri kutorwa nemutungamiri weAmerica vaBarack Obama mukurerutsira vari munyika iyi zvisiri pamutemo. Imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika inoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakasungwa mbira dzakondo nemutemo nekudaro havagone kudzinga Mike Joyce Mujuru semutevedzeri wavo muhurumende. Makwikwe Castle Premier Soccer League, Opera nesvondo, zvikwata zveFC Kariba neDynamos zvakatarisira mukombe uyu nemaziso matsvuku. Iyi ndi mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wekereke yeProphetic Healing Deliverance vaWalter Magaya vanoti vari kuchema neruzhinji rweZimbabwe uye mhuri yemukwekwe zvichitevera kushaya kwevanhu gumi nevaviri kugungano ravo mudhorobha iri nezuro manheru. VaMagaya vaudza vatore venhau mukwekwe nhasi kuti vachabatsira mhuri idzi nemari yokuviga hama dzavo uye vacharamba vachitaurirana nemhuri idzi. VaMagaya vanotiwo mhuri imwe neimwe ichapiwa chiuru chimwe chete chemadhora semari yekushandisa pakuviga vashaya ava. Vanhu ava vakashaya nezuro mushure mekunge kwaita kutsikirirana apo VaMagaya vakapedza minamato kunhandare yembizo Stadium. Vamwe vanoti kutsikirirana uku kwakakonzerwa nemapurisa. Studio 7 yabata Inspector Emmanuel Mahoko avo varamba kutaura vachiti havasisiri mutauriri wemapurisa kuMidlands uye hatina kukwanisa kutaura naOfficer Commanding Midlands Senior Assistant Commissioner Mubayiwa. Mutungamiri mukomo weStudio 7 abata mutori wedu wenhau Taurai Shava kuti tinzwe zvakawanda nezvenyaya iyi.
Kune kusuwa kukuru tambotenderera tambosvika kumbizo Stadium nekuti vanhu vanga vachiri vakaungana ikoko, asi kune kusuwa kukuru vanhu vari kugunununa zvikuru vakatsamwa nekwavanotikitwa kwakaitwa nemapurisa. Mapurisa vanhu vari kuti ndivo vakakonzera tsaona yakazoitika iyi.
Mapurisa acho hanzi chii chaiyo chakaitika, akaita sei?
Sekutaura kuri kuita vanhu vakawanda vatiri kutaura navo vari kuti mapurisa akamanikidza vanhu kuti vabude nekuti chiitiko chakaitika sevhisi yapera. Saka kwanzi mapurisa aimanikidza vanhu kuti vabude nepagedhe diki vachivarambidza kuti vabude nepagedhe hombe. Saka kwanzi mukusundana kwakazoitika vakabva kwadhirisa mumwe mudhuri unotenderedza nhandare. Vanhu ndokuti mukusundana-sundana kwevanhu ikoko ndokwakazoita kuti vamwe vatsikirirane vachizorasikirwa neupenyu. Vamwewo vatiri kutaura navo vati pane tiegasi, mapurisa anonzi akakanda tiegasi, asi hatina kukwanisa kuti tinzwe kubva kumapurisa kuti ichi ichokwadi here kana kuti kwete, nekuti pane kupokana panyaya yetiegasi. Vamwe vari kuti haisi tiegasi yakakandwa, asi kuti pane chinhu chakanzwika chichiputika, vanhu vakabva vavhunduka vokutanga kuchumbirirana. Hatina kukwanisa kunzwa kumapurisa, asi ndo zviri kutaurwa nevamwe kuti pakaitwa kukanda tiegasi.
Pane vakashayikirwa here vawambotaura navo kana kuti vakanga vari ikoko kugungano iri nezuro?
ndakwanisa kusvika pane imwe mhuri ya Rachel zvinei kumbivo 3 ndiye mumwe musikana anga ane makore gumi nematanhatu. She was 16. Ndasvika ikoko ndikakwanisa kuona vemhuri yake, mutumbi wake uchiri kukweku hospital, asi ndakwanisa kutaura nasekuru vake, hanzvadzi yamai vake, vakati vari kunzwa kurwadziwa zvikuru semhuri kuti varasikirwa naRachel. Vamutsanangura vachiti anga ari mwana anoteerera, aifarira zvikuru zvechechi, ende vati vanosuwa zvikuru semhuri kuti varasikirwa naRachel nenzira yakadai, asi vati uku kuita kwaMwari. Zonyanyo kurwadza mhuri yaRachel ndechekuti pari zvino tanzwa kuti amai vake vari muchipatara havasi kunzwawo zvakanaka, vakarasikirwa nemwana mazuva mashoma apfuura pakuzvara. Saka vari kunzi vari muGweru General Hospital, havasi kunyatsokwanisa kutaura zvekuti pari zvino zviri kutonzi havasati vaziviswa kuti mwana wavo akashaya.
Uyu anga ari mutauro wedu wenhau, Taurai Shava, achitaura parunhare namutungamiri Nkomo Studio 7 ari kuKwekwe.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Masangano akawanda pamwe nevanhu vanorwira kodzero dzevanhu muno muAmerica vanoti vari kutambira nemufaro danho rakaziviswa nezuro usiku nemutungamiri weAmerica vaBarack Obama rekuti vachabatsira kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muAmerica kunze kwemutemo zvibvumidzwe kugara pamwe nekushanda munyika iyi. VaObama vakashandisa masimba avo semutungamiri wenyika mukuzivisa kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muAmerica zviri kunze kwemutemo zvagara makore anodarika mashanu uye zvinosvika mamiriyoni mashanu zvibude pachena kuti zvikwanise kuwaniswa magwaro. Mutemo vavaObama uyu uchamisawo kuburiswa munyika kwevanhu pamwe nemhuri dzavo kunze kweavo vanenge vakaparadzi mhosva. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe uye vari nhengo yekomiti yesangano rinobatsira zvizvarwa zvenyika dzemuAfrica, reAfrican Immigrant Caucus, mufundisi Isaac Mwase, vanoti sangano ravo ratambira nemufaro danho ravaObama iri sezvo changa chiri chishuviro chavo chekuti zvizvarwa zvekuZimbabwe nezvekuAfrica yose zviri munyika yeAmerica zviri kunze kwemutemo zviwane rubatsiro. Ngatinzwei hurukuro yataita namufundisi Mwase pamusoro penyaya iyi.
Tiri kufara chose kuti mutungamiriri Obama vatora nhano iyi nekuti chinhu chanchifanira kuitwa, nekuti vakawanda vanogara muno muAmerica vanobva kudzimwe nzvimbo vangava chipatsanidzwa nemhuri dzavo. Saka zvaitwa nemutungamiriri Obama zvichaita kuti mhuri dzive dzino kwanisa kugara pamwe chete, ana baba nana mai vasapatsanurwe nevana vavo. Tinozvifarira chose kuti vaita izvozvi. Chishuvo chedu ndechekuti Congress igoshanda naPresident Obama kuti vamwe vasiri kuzobatsirwa nechiitwo ichi vabatsirwe.
Tichitarisa kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica, mungaonawo here vachitora mukana iwoyu kuti vanga vachigadzirisa ugaro rwavo vanga vasina mvumo yekugara muno nekushanda muno?
Ruzhinji runobva kuZimbabwe runowanzouya munomo richiuya kuchikoro kana kuuya kumabasa kana kuti vanenge vagadziriswa mapepa avo nemhuri dzavo, asi varipo vamwe vari munomo vasina mapepa. Ndinovimba kuti vachatora mukana uyu kuti vave vanogadzirisa mapepa avo vakwanise kushanda vari muchiedza.
Pane vamwe vanoongororawo zviri kuitika izvozvi mufundisi Mwasi vachiti vana vazhinji vekuZimbabwe kana kuti vekuAfrica kubatana kushoma panyaya dzekubatsirana kuti vanhu vanga vachiwana mapepa. Imi munotiwo nekushanda kwamuri kuita nesangano reAfrican Immigrant Caucus?
African Immigrant Caucus iri kuita basa ranga risingaitwe nevamwe kuti tive tinovaka mubata pamwe, tiite mushandira pamwe pakuita kuti vanhu vave nezivo ichavabatsira kugadzirisa zvinhu zvavanenge vanazvo zvemapepa. Zvichatipawo chiremekedzo neivavo vane masimba vanenge vachitungamirira kuCongress nemutungamiriri wenyika uno, President Obama, nevamwe vake vachazotevera.
Vanga vari nengwe komiti yesangano reAfrican Immigrants Caucus mufundisi Isaac Mwase vari parunare muBaltimore muMaryland muno muAmerica neStudio 7.
Makaterera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Kwanza kubata Studio 7 pa 919 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano re World Health Organization rinoti dambudziko rechirwere cheibhola rapera muDemocratic Republic of Congo. Dambudziko rechirwere ichi icho chanetsa muWest Africa ranga ratambudzawo dunhu reEquator kumaodzanyemba kwakadziva kumawirira kweDRC. Vanhu makumi mana nevapfumbamwe vakafane chirwere ichi mudunhu iri. Vaimbo vemutungamiri weBurkina Faso vaBlaise Compaoré vaenda kuMorocco vachibva muIvory Coast umwe wanga vatsvaga upotere zvichitevera kubviswa pachigaro nechisimba kwavakaitwa masvondo mashoma apfuura. Masangano enhau eMorocco aburitsa mashoko ekuti vaCompaoré vari munyika iyi pamwe nevamwe vanhu vashanu uye vachagara munyika iyi kwenguva yakatarwa. Asi nguva yakatarwa iyi haina kuziviswa kune veruzhinji. Sangano reZimbabwe Democracy Institute rinoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe havana masimba ekudzinga mutevedzeri wavo amai Joyce Mujuru sezviri kudiwa nemudzimai wavo amai Grace Mugabe kana pachitevedzerwa bumbiro remutemo yenyika. Mutoro wedu nhau Thomas Tripasi anotipa nyaya iye.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo wenyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI vapedzai ruhanya. Vanoti bumbiro idzva remitemo yenyika haribvumire mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kuita madiro aJorgina panyaya yekudzinga mutevedzeri wavo amai Mujuru. Mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe vari kukurudzira kuti amai Mujuru vasiye chigaro chavo nechimbi chimbi vachivapomera mhosva dzeuori, kusagona basa, kutengesa kunyika dzekunze pamwe nekuronga zvokubvisa vaMugabe pachigaro nechisimba. Pakutanga kwesvondo rino, amai Mugabe vakakurudzira zvakare murume wavo kuti ashandise masimba ake kudzinga amai Mujuru basa. Asi varuhanya vanoti vaMugabe vakasungwa mbira dzakondo nemutemo.
Tichitarira mutemo mutsva wedu webumburo remutemo rakaiswa mugore rapera. Mutemo wenyika unotaura kuti kana president kana vice president wake achibviswa muparlament, the House of Assembly yakagara pasi, Senate ne House of Assembly dziri mbiri dzinofanira kugara pasi kuti dzito izvezvo. Ndosaka muri kuona vanhu veZANPF vachikuti ngaabve, ngaaresign. Tinomuita baby dump, vanokwanisa kumuita baby dump, vanokwanisa kumubvisa kuZANPF kupati kwavo, asi kupresident, vice president wenyika vanofanira kutotevedzera mutemo. Ndosaka izvo muchiona mai Mujuru pavakanyora tsamba yavo vaitaura kuti unconstitutional removal. I think vanhu vanova pao mazano vanga vazviona. Saka zvinokwanisa kuitika panyaya iyi ndezvekuti tirokwanisa kuita zvakaitika kuMalawi vabhingu mutarika vachimupawa. Vabhingu mutarika vachimupawa vakabvisa maJoyce Banda kuti auchazi president weparty yangu, vice president weparty yangu, ndobva vabvisa vakasara vari vice president wechi wenyika. Vabhingu mutarika pavakazofa ndosaka makazoona maJoyce Banda vakanzi neconstitutional court ndivo vanofanira kuva richi acting president kusvika maelection azoitwa. Saka muZimbabwe tinokwanisa kutoita dambudziko rakafanana neirero, nokuti ndatarira futi ma transitional clauses aya. Muma transitional clauses hapana pakanyorwa zviri pachena kuti president vanokwanisa kubvisa mutevedzeri wavo muhurumende kana vachinge vasingamudi kana kuti pachinge paitika zvimwe izvo.
Varo hanya vanoti vamugabe vanogona kushaya rutsigiro rwakakwana rwenhengo dzeparamende pamwe nedare resenate sezvinodiwa nemutemo kuti vakwanise kubvisa mai mujuru pachigaro. Vati ZANU PF ingangokwanisa chete kubvisa mai mujuru semutevedzeri wavamugabe kubato chete asi haikwanise kuvabvisa pachigaro chavo chemutevedzeri wemutungamiri wenyika.
Haipapo panonetsa ipapo because mukatara kumaprovinces kwese kuvana dzika mai mavhaire vana kaukonde vakawanda vese vadzingwa vari kutonzi vanhu vokwa mujuru asi vari muparliament vana goche maministers vanhu vokwa mujuru asi vari muparliament saka zvinozokwanisika sei munzikoti kana vaitonzi vhota ibarara vakasirwa bvuti paziso secret ballot panonetsa kapa pakaipa.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vatakura zhangazha vanoti vamugabe vanokwanisa kudzinga mai mujuru basa sezvo varivo vakavadoma kuti vave mutevedzeri wavo.
Vane simba rokudzinga mutevedzeri wavo nekuti kune section yekwestioning the sixth schedule inotaridza kuti vamugabe ndivo vanoapointa mavice president avo and parizvino vamugabe vakaapointa mai mujuru kuti vave vice president asi nekudaro vanokwanisawo kuvadzinga basa nekuti ndo vane masimba ekuvaapointa kana kuvadzinga.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kusawirirana muzanu PF kuri kukonzerwa nekugarisa kwaita vamugabe pachigaro. Zvinonzi pane zvipoka zviviri muzanu PF zviri kurwira kutora masimba kubva kuna vamugabe pavachasiya chigaro chavo uye chimwe chezvipoka izvi chinonzi chiri kutungamirirwa namai mujuru uye chimwe chinonzi chiri kutungamirirwa negurukota rezvemitemo vaEmerson Munangagwa. Asi vaviri ava vanoti havana zvikwata zvavanotungamirira kunyange hazvo politibhiro yezanu PF yakati ichaferefeta nyaya iyi. Politibhiro yezanu PF iri kutarisirwa kusangana mangwana kuti izeye nyaya dzekuvandudzwa kubumbiro rebato sezvo paine vamwe vari kuda kuti zvigaro zvese zvemubato iri zviite zvekudomwa nemutungamiriri webato. Zvinonzi vanhu vanonzi vari kutsigira vamunangagwa vari kuti chigaro chemutungamiriri webato chive icho chinokwikwidzwa chete kuitira kuti anenge adomwa asarudze vanhu vaanoda kushanda navo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya zviri kuitika mubato rezanu PF, mumiriri wenyika dzemuEurope muZimbabwe vaPhilip Van Damme vanoti hapana chinoshamisa pane zviri kuitika muzanu PF sezvo zvichiwanikwa pasi rose kuti vezvematongerwo enyika vanorwira zvigaro munguva dzakadai. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachipindura mubvunzo mushure mekutaura pamusoro peremangwana rekudyidzana kweZimbabwe neEuropean Union pamusangano wange wakarongwa nesangano reSouthern African Political and Economic Series Trust, vaVan Damme vakati harisi basa ravo kutaura nezviri kuitika mumapato ezvematongerwo enyika, asi zvinozivikanwa pasi rose kuti vanoita zvematongerwo enyika vanorwira zvigaro. Pane kurwisana kunosvikisa muzanu PF sezvo bato iri riri kugadzirira kuenda kuCongress mwedzi unouya uye vamiriri venyika dzekunze vari kuramba kupa pfungwa dzavo pane zviri kuitika mubato iri. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunyange hazvo nyika dzekunze dzakanyarara dziri kushushikana zvikuru nezviri kuitika mubato iri, asi hapana dzazvingaite sezvo mutemo wokudyidzana kwenyika dzepasi rese usingabvumidze kupindira munyaya dziri kuitika muzanu PF. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vaBlessing Vava vanoti nyika idzi dzakatarisa chose zviri kuitika asi hapana zvadzingaite.
Kunyarara kuri kuita nyika dzekunze mune zviri kuitika muzanu PF ndiri kuona kuri kunyarara kune ungwaru, nekuti havasi kuda kuonekwa vari vanopindira. Ndingati muimba yezanu PF mune zviri kuitika muzanu PF. Zanu PF iri kuenda kuCongress yayo musi wa2 December. Izvo ndiri kuona kuti nyika dziri kunze dziri kungoita dzakatarisa dziri kure kuti chii chichabuda mumusangano uyu, asi mukumira kwavari kuita vari kure vari kumira vari kure asi vakatarisisa kuti chii chiri kuitika, nekuti zvichabuda musarudzo idzi zvichabuda muCongress iyi yezanu PF ndizvozve zvichaita kuti nyika dziri kunze dzione kuti dzichashanda sei nehurumende yavamugabe.
vaendera mberi vachiti vanhu vese munyika pamwe nenyika dzekunze vanoda kuona kuti ndiani achatora matomu paCongress sezvo mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe vava mukweguri. VaMugabe vari kusvitsa makore makumi mapfumbamwe nerimwe muna kukadzi 2015. Vabvabva vanoti kunyange hazvo EU yakabvisa zvirango zveupfumi, ZANU-PF icharamba ichidzidzana zvakanyanya neChina nedzimwe nyika dzekumabvazuva.
Chero hazvo pakabviswa zvirango zveupfumi nenyika dzakaita seEurope, ZANU-PF hainyanyi kutemba sitereki nyika dzekumavira dzakaita sana Europe, asi vanotarisira kuti vacharamba vachiita handingati sungawirirano neChina nenyika dziri kuChina ikoko.
Asi vamwewo vanoti hurumende yeZANU-PF iri parumananzombe uye inotoda kudyidzana nenyika dzese dzepasi rino. Izvi zvinoratidzwa nekushanya kwakaita chikwata chevemabhizimisi chekuBritain neDenmark nguva pfupi yapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Ino Studio 7, anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa tsaona yakaitika kumbizo kuKwekwe, uko kwakafa vanhu vainge vaenda kugungano rechitendero. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kutaura kuti tigo kufonerai. Munogonawo kufona panhamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk. Munhau dzemitambo, Makunda neMakwikwi eCastle Lager Premier Soccer League ari kupera nemusi wesvondo apo pachabuda shasha yenhabvu gore rino. Chikwata chiri kutungamira cheZPC Kariba chiri kusangana neCapes United mumutambo wekupedzisira. Chikwata ichi, icho chiri pamberi peDynamos nemapoints maviri, chinofanirwa kusakundwa Capes United kana chichida kutora mukombe uyu. Uko Dynamos inofanirwa kukwenya munhu nekasiyanwa kuitira kuti irove Haumain, uko ZPC Kariba ichirohwa neCapes United kuitira kuti Dynamos itore mukombe uyu iine point imwe chete pamberi peZPC Kariba. Mumwe mutsigiri weZPC Kariba, Muzvare Miriam Mashaya Mombe, vanoti vari kufarira mamiriro akaita zvinhu pari zvino. Murairidzi weZPC Kariba, iyo inozivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti Katuruturu, Saul Chaminuka, anoti iye chikwata chake chingadai chakatora mukombe kare asi chakatambisa mikana yakawanda iyo yaive yakawandisa yachaiwana. Chaminuka ndiye ari kutarisirwa kusarudzwa semurairidzi akaita basa nemazvo gore rino, apo vanyori venhabvu, varairidzi vezvikwata pamwe nevatungamiri vevatambi vari kusangana muHarare mangwana kuti vasarudze vatambi pamwe nemurairidzi vakabata basa zvinonwisa mvura gore rino. Yashika nguva yatinoverenga tsambambo chadzenyu pamwe nematext message amunotumira kuno kuStudio 7. Tsamba yekutanga inoti, makadi Jonga naBlessing, ndinokutenda ine nhau dzamunotipa. Ndinoti rambai makadaro muchitudza chokwadi. Ndinoda kukwazisawo sisi vangu amai Madhora kuGokwe nevana vavo vose kuzoti kuzvishavane. Ndoda sekuru Galubu naAmbuya. Ndopedza nekuchegutu kuna sekuru Mbare kana Galubu naAmbuya. Ndingafare mukaverenga tsamba yangu, ndini Harrison Gama Kadoma Chakari. Mumwe anoti, muri sei kwamuri uko? Kuno kuGokwe tiri nani? Tatsva nenhamo kuchikoro takapasa asi pekubata hapana. Ndikwazisirewo vanhu veMashe Gumunyu patsetse gate. Ndini F Makumbe pagate. Mumwe anoti, makadii Jonga naBlessing? Ko kutukana kwemadzimai maviri kutsime kana kuhuni amai Grace Mugabe naamai Joyce Mujuru kune chimuko here mumusha wedu weZimbabwe? Zvakutoda rimwe bato idzva rinogadzirisa Zimbabwe, kwete ZANU-PF, kwete MDCT. Wanzi, this is Simon Peter in Dombo Shawa. Ndimu koma Simon Peter varuku Dombo Shawa au. Mumwe anoti varume muneita basa rakakosha rekuti zivisa zvinoitika kumusha. Ndini baba watatenda. Makadi itimi ya Studio 7. Aiva komana na uza muno tuuza. Ndino kutsikana nadzo. Muno tuuza zvaka vandika. Aiva rambaye makadaro. Ndinoti kuvakomana vechazunguza bora negedi mukombe tirikutouda kepe kepe musabvumire katuruturu kugedi kwenyu ndini diver dollar concession mumwe anoti makadi zvenyu mukoma jonga na blessing kuno kuZimbabwe tirikukamambada chaiyo tanzwa nenhamo ndimhoreserevo vamakombe kuinyanga ikoko ndini wenyu muteereri mukuru makombe Jafet. Mumwano tindinotenda nekutipa nhau dzechokwadi tanzwa nemanyepo paRadio Zimbabwe. Rambai makadaro pamberi nebasa varume verengaiwo tsamba dzangu ndingafara chose ndikanzwa yangu ichiverengwa. Ndinonzi Bernard Mutsiwi ndiri kubuhera kwachirozva. Ndikwazireiwo chibaya moyo changu My Pride. Mr. Phineas Nyanzou, Fanikure, baba ori pakure, Kingston Mutsiwi nevateereri vose veStudio 7. Kuvatsigiri MDC ndinoti pamberi nemusangano varume ngatishinge zvichanaka chete. Aiva vateereri nguva yedu ndoyaita shanje semazuva ose asi tinoti rambai muchinyora matsamba tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinoti rambai muchitumira tsamba dzenyu kuStudio 7 muchitudzawo zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe pano paStudio 7. Kwazisanai hamanesha Mwari pano paStudio 7 muchishandisa email address yedu inoti studio7@voanews.com. Kanari ma text message kana WhatsApp tumirai ku number dzinoti 001-202-465-0318. Tinodzokorora number idzi zvakare 001-202-465-0318. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri. Tosangana zvakare mangwana muchikamu chatinoverenga zvamunenge manyora. Kambo mambembe kubva kuna Thomas Tafrenyika mapfumo tavatasvika kumagumo echirongwa chedu sezvangu yedu yapera regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. Vanhu gumi nemumwe vanofa mutsaona yakaitika munhandare yembizo kukwekwe nezuro manheru. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvotambira nemufaro danho riri kutorwa nemutungamiri weAmerica vaBarack Obama mukurerutsira vari munyika iyi zvisiri pamutemo. makwikwi eCastle Premier Soccer League opera nesvondo zvikwata zveFC Kariba neDynamos zvakatarisira mukombe nemaziso matsvuku. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Sandra Nyaira naChris Gande.